Mumwe murimi angachitenga mbeu yake pachitoro chemetro pitch nhasi muchinoi. Amai Brandina Nyakutera vati mbeu iri kudhura zvekuti havasi kurima zvavaitarisira gore rino.
Zvakaoma hatimboda kunyepera namurimi anogona kudzokera. Zvinogona kushinga tinodzokera mumunda sevanhu tajaira kurima. Asi kwete kudzokera zvaongochofungira ndo madzokera ndichaita nokuti mbeu iri kudhura zvemashuwa.
Amai Nyakutera vanoti iri kudhurisa mbeu ndechekuti vanotengesa mbeu vari kudhurisa mbeu izvi zvakanyanya kumunhu anenge achitenga neEcoCash kana kushandisa kadhi kudarika ari kutenga nemari yekuAmerica.
Mbeu yachidhurira pakuti mari dzacho iEcoCash nemaswai muri kumanzipanzisi. Asi dai yanga iri zvikarachirira vari kunyorawo kuti 25-45 pamwe kuda zvanga zvitori nani. Nokuti pa45 apa unobva wanzi wewe chinhu chako chauda kutenga ne45 chikunzi 8000 chakuti. 8000 chakuti iyo 10k dai yanga iri 25.
Mumwe murimi amai Tereraishoniwa vatiwo rimwe dambudziko nderekuti havasati vapedza kubhadharwa pachibage chavo chavakaendesa kugreen marketing board kana kuti GMB.
GMB inobhadhara zvayo akaibhadhara kuti nhasi tichaenda chibage chavo vamangwana mari yowegara.
Mukuru weZimbabwe Farmers Union Vapaul Zakaria vati nhengo dzavo mumatunhu mazhinji munyika dziri kuchema chema nekudhura kwembeu nefotereza dzichiti makambani anotengesa zvinoshandiswa nevarimi ari kuita makaro nekukwidza mitengo yezvinhu zvisiri pamwero. VaZakaria vati hongu pane nyaya yekukwira kwemutengo wemari yekuAmerica pamusika mutema asi zvazonyanya sezvo zvinhu zviri kukwira nezvikamu zvinodarika zana kubva muzana zvisina kumboita mari iyi kubva gore rapera.
Raitiri kusenzeswa iye zvino ari kupega mapraisi avo nenyaya yeparo market rate. So ndokune problem yakanyanya kukura iko. Saka but also chero reti chikwira saizvozvo reti kubva last year reti aisati yaita 100% increase. Saka macommodities womuzvitoro haafaniri kunge achienda pamusoro zvakaita saizvozvo kupfuura ne100%. Saka kureva kuti pane yes nyaya yereti iripo asi pane kurume iyoyi profit yaring yazvo yoda kuita mari yakawanda pazvinhu zvishoma panguva imwe chete.
VaZakaria vati pakadai hurumende hapana zvainogona kuita asi panoda nhaurirano pakati pemasangano evarimi rakaita seravo nemasangano anomirira vanotengesa kana kuti maretailers kuitira kuti vaite chibvumirano pamusoro pemitengo.
Zvimwe zvinhu hazvisi zvehurumende, zvimwe ndezvekungotiwo mumaassociations imomo vanhu vanofanira kutaurirana. Nekuti tikati hurumende yoite something pane nenyaya iyoyo kureva kuti taakuti hurumende ngaiintroduce maprice control and maprice control tinoziva kuti anozodida kumashortage ezvinhu. Saka maassociations anofanira kutotaurirana kuti tese tiri mubhizinesi, so toramba tiri mubhizinesi sei chese pamwe chete. Iyi practice inotibatsira here kana kuti haitibatsiri? Zvimwe ndezvekukurukurirana pachedu chionesana kuti izvi taakuuraya mabhizinesi. Nekuti munhu ari kufa ipapo akunyanya ari kukuvadzwa kunyanya murimi, nekuti murimi haana kokupusha makosi ake achiendesa.
Mbeu inorema makirogiramu 25 iyo yaitengwa nemadhora zviuru masere kana kuti 8000 RTGS gore rapera yave kutengwa nemadhora zviuru 10 kana kuti 17000 RTGS gore rino. Dzimwe nyanzvi dzezvekurima dzinoti varimi vari panguva yakaoma sezvo hurumende ichitara mari yavanofanirwa kutengesa zvirimwa zvavo kuGMB chete asi vanotengesa mbeu nefetereza vachisiyiwa vachitara mitengo yavanoda iri pamusorosoro. Ndakamira Studio 7 muchinhoi, ndini Runurai Jena.